Nasi tiri kwa Bulawayo, who launched the Citizens Coalition for Change manifesto in on the new Zimbabwe blueprint. Iyo irikuparwa nasi patenge tichitarisa urongwa wekuti kana tavhoterwa muno muBulawayo muZimbabwe yese tichange tichiita zvinhu zvipi.
Mungatipewo here zvimwe zviri mumanifesto yenyu vasiziva?
Programu yedu munyaya yake tichitarisa nyaya dzegovernance kuti ndezvipi zvatichaita panyaya dzegovernance kumeka sure tinobuilda mastrong institutions. Pake tichitarisa nyaya yekumeka sure tinoita a proper separation of powers, rule of law, respect of the court, kuritwa dignity of the people of Zimbabwe and the working class, nevanhu vese vemuZimbabwe.
Takambokunzwai kumashure uko muchibata nyaya dzekuzvikoro zvakamira sei?
Nyaya yesocial agenda kuti kana itavhoterwa setripc nyaya dzinofanana nedzemakala kuzvikoro tetaakubvisa. Takuva neprogiramu yekuti vana vese from grade 1 up to grade 7 ngavadzidze mahara hurumende ichibhadhara kuyunivhesiti vozopiwawo magrant as part of our education program.
Kuzvipatara tinombonzwa muchitaura kuti hakuna kumira zvakanaka, imi muri kutini nenyaya dzezveutano mumanifesto yenyu?
Our health program tichaparura kuti tinoita sei kudzosera Zimbabwe back to the its commitment yeAbuja Declaration and above kuti 13% of the annual budget yenyika ngaiende kuhealth. Those are some of the proposals atinazvo muwaro redu riri kuuya.
Ndingadawo kunzwa panyaya dzekodzero dzevanhu apa pamahuman rights, zvii zvamuri kuronga weimi?
Tiri kutarisa oso nyaya yekurestore marights emacitizens kuti kana vanhu vada kuratidzira ngavaratidzire. Hurumende haifani kuti ai hurumende yetsvimbomugodi kuvanhu vese vanenge vachida kuita maconcerns avo nekuraisa maissues.